Mabiza aya arikutungamirwa na Only Him ironoraridzwa na mzare Bridget Saidoff. Only Him rikubhadhara madhora matatu padhora rega rega kune avo vanoita zvekubheja. Kubheja mabiza aya kwakavhurwa nezuro apo maneja wevanoisa mari kumakwikwi aya veDelta Beverages vatinorinomhota vakabheja kubhiza Lille Blue. Vanomhota vakaita madhora mazana maviri pabhiza iri iro riri kubhadhara madhora mana padhora rega rega rinenge rabhejwa. Izvi zviri kureva kuti Lille Blue rikakunda vanomhota vanotambidzwa madhora mazana masere emari yekuAmerica. Pamabhiza gumi nemasere atange ari mumujawo uyu pana Featureton iro rakatora mukombe weOK Grand Challenge gore rapera. Featureton riri kubhadharawo madhora matatu padhora rega rega rinenge rabhejwa. Muzare Saidoff avo vanorairidzawo zvekaro Vintage, Lille Blue na Citrus Dao vari kutya Featureton. Va Thomas Maston avo vari kurairidza True Beauty na Love the View vanoti Featureton harina kumira zvakanaka. Muteveri wemabhiza uyezve vanotamba svondo rega rega muzvare Rosemary Musabayana vanoti vari kuisa mari yavo pana Featureton.
Ndikuona nichita mari na Featureton, ndikakukanda kari kafist ndikuona nichibuda ndakasimba.
Featureton rinoraridzwa nava Gokantezi. Muzvare Vanessa Bike vane mabhiza matatu mumujawo uyu Holyland, Mr. Greenlight na Armstrong. Muzvare Deborah Swanson vari kukandawo Bugatti Blue, Hairline na 3 to Tango. Mabhiza aya ayo ari kukwikwidza musi wa 7 Chivabvu ane mari inoita iyo zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica 50,000. Vanhu zviuru zvitanhatu vari kutarisirwa kuona mujawo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.